Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera ndira 1 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekutanga mugore rino idzva ra 2022. Ndinoimba kuti mapinda zvakanaka mugore idzva uye ndichikushuvirai kuti gore ra 2022 ringe rakanaka kwamuri mose. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvo vanga vachizviitira mabasa avo emazuva ese.
Mugore dzva takapinda zvakanaka, asi samarajairira taita kuripinda gore dzva iri tapinda tichicelebrate tiri kumabhawa nevamwe tisina kuizwa tinoitwa sehuku munzindai muzvirugu. Asi takangozvoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo. Tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyambo tatisingaridze radio asi takanakibwa.
Studio 7 inoenda kumasvingo uko inonzwa mafambiro aita zvinhu muzuva ranhasi. Nhasi tichanzwawo vateereri veStudio 7 vachikwazisa hama neshamwari pano pachirongwa muzuva ranhasi regore idzva ra 2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vaswera vari kumabasa avo semazuva ose, asi vamwe vavo vanoti vakwanisa kushanyira mapako emuchinhoi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe vanhu vaswera vari pabasa nhasi ndiamai Benilda Katsande, avo vanoita basa rekutengesa zvekudya. Amai Katsande vati nhamo yekushaya mari yevana vechikoro ndiyo yaita kuti vasazorore nhasi. Amaikatsande vati havaone gore rino riine tarisiro yakanaka sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka.
Anogona kusaita zvakawanda nekuti vanhu vakanonoka, mvura yakanonoka kunaya. Saka vanhu vachanonokawo kutengesa zvinhu zvavo. Saka mhero kuti bhizinesi racho richafamba here kana kuti tichamhera sei tichingotarisira ipapo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugari anga achishanda nhasi vatanaka mucheri, avo vati vakasashanda mhuri yavo inofa nenzara. Kunyange vakawanda vanga vari kumabasa, kune vamwe vakwanisawo kuenda kunoona mapako emuchinhoi vachifara nemhuri dzavo. VaAgape Chiyangwa, avo vanga vachifara nemhuri yavo kusanganisira baba naamai vavo, vati kunyange zvinhu zvakaoma vechidiki vanofanirwa kushanda nepavanokwanisira kuzviriritira, kunozivikanwa nevakawanda kuti kungwavha ngwavha.
Inini kumayudza hangu chandoda kuvakurudzira ndechekuti ngave maopportunity seekers. You have to capitalize kuma opportunities. Usangochema navanhu uchingoti zvakaoma. Unoona zvona kuti pamwe unongochema uri wega nevamwe vachitongofangofa zvishirende.
VaChiyangwa vati vechidiki vanofanirwa kuziva kuti zvematongerwo enyika hazvibhadhari, sezvo vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachida kuzadza matumbu avo chete.
Ndichatoda kusimbisa kumaizi ndechekuti varume the politics is the Ashbadan. And Gatango Chema was the president was the Tabu to be a pinda. On your Yangora pinda, as you go, Shaun Zashka from Bamaka and Sashin Jasumba with your Bosha Pinda and Runga Shutan.
Nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda neGrim Finance vaGilbert Mponda Mumponda vati zvinhu zvakaoma munyika asi pane vamwe vashoma vanokwanisa kuenda kuhorodhi nekuti hazvingabva zvaomera munhu wese munyika.
Kume vari kuzviita mabasa emaoko ndovaya vauri kuona kuti munhu amboende kumba ati asvipa horidhe iwe kana uri kumba wakarara zvinenge zvichireva kuti basa rako rari kumbawo rakarara nokudaro unenge uchitomanikidzirwa kuti unge uri pabasa musi neupi uchishandira mhuri yako vashoma vavo muri kuti vari kuenda kumadziholidhe kunana chinhu yekevhs nekumwe kwakadaro nyika haingabva yati munhu wese ari kuchema kune vamwewo vanenge vakaitawo rombo rakanaka mune zvavanenge vachiita.
Kunyange mapurisa akazivisa kuti vanhu vasapembere kusvika kwegoredzva nekuputitsa mafirecrackers, vanhu vakawanda havana kuteerera kurudziro iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudunhu remasvingo vanoti havana kunyatsofara zvakanaka rwendo rwuno, vachipemberera kutanga kwegore idzva nepamusana pekuti hurumende yakavhara nzvimbo dzekutandarira pamwe nenzvimbo dzinoungana vanhu vachinamatira kusvika kwegore idzva. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke vajohanes Chihwani vati vakapemberera gore idzva iri vakasungikana sezvo vaidzingwa nemapurisa munzvimbo dzekutandarira.
Mugore idzva takapinda zvakanaka asi samara jairi rataita kuripinda gore dzvairi tapinda tichicelebrata tiri kumabhawa nevamwe tisina kuiswa tisinoitwa sehuku kunzindai muzvirugu asi takangozoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridziri maredhiyo asi takanakigwa.
Vemakereke vanotiwo mutemo wakaiswa nehurumende wakavatadza kuti vapembere kupinda mugore 2022 nenhengo dzechechi dzavo vachiita pfungwa dzemakore mazhinji vachishumira nekutenda Mwari nechipo cheupenyu. Pastor Kava Mugwadi vekereke yeChrist Life Church vati kunyange havo vakarambidza kuita pfungwe vakaungana kwenguva pfupi nevamwe vavo vemukereke vakapemberera vachinamatira kusvika kwegore idzva.
Rinondinetsa ndirokuti zvinhu zvezimbabwe mitemo inoiswa nezimbabwe inoita sekuti yakanyanya kumakana nechechi chaizvo kudarika zvimwe zvinhu zvose uye mapurisa acho anotaridza sekuti vari kushandiswa kugwisana nechechi kudarika kushandisa mutemo pakugadzirisa zvunhu.
Mumwe mugari vabiliat mweni vati vakapembera gore dzva iri vari pamabasa vachisevenzera mhuri dzavo.
Ini mukoma ndikangoti anonyatsopembera gore zvakanaka nenhaya yekuti ndandiriti pabasa. Pabasa kudaro anonyatsota sei kufara kasina ndakangofarira chinhu wani chekuti ndaikwanisa kuita sei senzera mhuri yangu ndikwanisa kuita sei kudya ichiguta asi ndakafarira chinhu wani chekuti ndandiringoriwo kuti pabasa andinakwanisa kumanikidzwa kunzichi mafara ata se apera sekuitwa kwakaitwa vamwe vanga vari mudzimo dzekufarira nemudzimba umu vakangonzi hakuchadiwa mafirecracker chindai kumba murara kufara kwenyu ata se fara asi ndinongotenda Mwari nokuti akandichengeta gore rese ndakwanisa kuriritira mhuri yangu gore rese ndichiitengera izvi zvainoda ndinotarisira kuone gore rakanaka ndikwanise kuivakirawo imba ndikwanise kuwana pokugara sezvinoita chi vanove vamwe.
Vagadhinunha vemumusha wekwamakonese kwagutu vati kunyange vakatadza kuungana vazopemberera zuva iri nemhuri yavo vachidya zvinonaka nekushanyira dzimwe nzvimbo dzazovhurwa nhasi masikati.
Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwegore dzvairi ra2022 new year iya. Aiwa tiri kufara nenhayo yokuti mvura yakanaya, mvura iri kunaya, saka tinotarisira kuti icharamba ichinaya. Chinova chinhu chakakosha zvikuru because nokuti Nasi semsuenyu yeso. Ticha skwela pamba tozombo buda buda hedune wana. Tika shika opa ne moto ndona kuti ticha wa gochera ho. Shukuru taida kuti ticha genyama embuzi. Wambo gocha. Tika zonzo kwa kumbao. Tozombo wabikiro huku jikako wanoona kuti akusuke mazwa yese. Saka tukufara zisinga ite tukutenda mwari.
Vatale nchivange vati waka zupachi sungo chekushanda zunesimba gorerino kuitra kuti vasimudzire upenyu hwavo uye vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchange hwakanaka.
Chekutanga tinoda kutenda Mwari akati chengetedza munguva ino yakaoma chaizvo COVID-19 takapinda 2022 zvakanaka. Tiri vapenyu tiri vatano tinotarisirawo kuti 2022 richavawo gore remimwe mikana yatisina kukwanisa kuwanawo muna 2021, mikana yekuzvivandudza kana yekuvandudza even nyika yedu chaiyo yeZimbabwe. Rikungoonawo kuti zvinhu zvakaoma mukurarama under COVID-19. Asi tinongoshuvira kuti zvichareruka gore rino zvigotiitirawo zvakanaka.
Amai Chiedza Sherene vatiwo vakafara nekupinda mugoredzwa uye vakaudzwa kukereke kwavo kuti gore rino ndere kushandisa maoko nekudaro vaita chisungo chekushanda zvakasimba.
Saka muna 2022 tinongoshuvira kushanda zvine simba setimu. Kana ku 2022 takatoudzwa kunzi gore remaoko anoshanda zvinopera kana kuti zvinobatika. Saka muna 2022 ndinotoshuvira kuti ndichashanda sezvinoreva shoko raMwari zvinobatika. Uye ndinoshuvira kunyange nyika yedu yeZimbabwe kuti zvinakire vanhu vararame zvinovafadza. Vachinenge tiripo Mwari vachititira zvakanaka.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti denda reCOVID-19 richapera gore rino kuita kuti upenyu hwavo uhwanga huchikanganiswa nedenda iri huite zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 muzuva ranhasi regore idzva ra2022.
Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year? New Year's Eve.
Jarangu ni tatafazo gondo. Dinova kumuri yuko gondo kwa pasera. Mudunu lawashi chumombe. Mabuku mashana makonesi. Inoti mufaro kumuri Zimbabwe. Muri yuko makonesi. Nukupinda mgorecha. Nushuira ibudiriro. Patarisiro umuwe na umuwe anayo. Nutarisira upenyu. Jiti ngati wene upenyu. Wakapa mziru. Kutenda Zimbabwe.
Ndiriku cha makorokoto kumwana wangu akazvarwa uyu kuna Timani. Makorokoto nemhuri yese yekwagonese. Ndichitenda vana yazanzi yangu wose vanondichira zvose zvakanaka. Kara chaizvo nevana vangu vanamai Chaipa, vanamai Nyambuya. Ndichifarisa kuti vakoma uyai. Farisa haburi yose kwa gune zinofara chaiko chaiko kwa mutamba. Ndifarisa wana jinia. Yese wana ya zanji yangu mwa farisa. Wana tendai. Ndai mwafara here ini wate zabondo fara kuzo. Kufarisa mwa jere kutu mwa jere zanji mwafara na wate ete. Ndi mwafara. Mwafarisa mwora mwa jina ja. Mwafare zatanaka na chaikoko.
Magadi ya mazangu ini ndinoitwa George Zidzai. Ndinoda kukorokotedza vanhu vanotevera ava kupinda kwavakaita mugore idzva ra2022. Chokutanga ndosimukanda kananga kwagutu kwabhasera murainoro kwaZidzai kwamakonese. Ndichiti baba vangu Elias muri sei sei. Ndosimukanda kananga kwamurambinda ndichikwadzisa mai vangu vachihera pamurambinda growth point. Mamuka sei mama. Ndosimukanda kananga Slovela pacrossroads. Munyaradzi zviri sei sei pacross apo. Uitirwe zvakanaka na Mwari. Hallelujah.
Makadini, ini ndo itwa seti pasi mpindu, ndo gara kuchitungwiza. Ya kushivira ugora na kanakara 2022 kukene anjezi yangu Simba. Na mama wangu varugu South Africa na mai guru varugu St. Mary's na ndagasia na bamkuru. Pavene gorera kanaka.
Ayo, anga alimashoko eva tiereri ve Studio 7. Vachitaura zvipa moyo pavo muzuva ranhasi rekutanga kwegore ra 2022. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa varumbidza nhasi mabasa akaitwa namuchakabvu Archbishop Desmond Tutu apo vanhu vemuSouth Africa vanga vachionekana nemutumbi wemufi. VaRamaphosa vati vaTutu igamba rakadzosa udzvanyiriri hweutongi hwerusarura ganda hwaive muSouth Africa. Mukuru weRoman Catholic Church Pope Francis vaparura urongwa hwavo hwegore idzva vachirumbidza madzimai epasi rose vachiti madzimai aya ane unyanzvi hwakadzama hunobatsira kuunza runyararo pasi rose. Vatiwo mhirizhonga inoitirwa vanhukadzi chitadzo chikuru kuna Mwari. Yasvika nguva yekuti tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekutanga gore rino ra 2022 tine hurukuro naamai Rosemary Uragu avo vakawanikwa vachisiwa vari chirikadzi asi vakashingirira vakakwanisa ivo kutumira vana vavo kuzvikoro imo muno muAmerica.
Chekutanga chandingangotaura ndechekuti zvinhu zvose zvinoitwa naMwari. Ukaziya wekuudza maproblems ako hazvikonetsi. Unotanga wataurira Mwari zvaunoda, Mwari vanokuitira zvaunoda nemwoyo wako. Ndakaseenza vazhinji vachitaura kuti ndofunga vanopinzirwa chikoro naanenge, ndofunga vanopinzirwa chikoro naanenge, asi hakuna murume anogona kupinzira vana vako chikoro because iye kumba kwake ana asiri kutombozvigona. Takaseenza tichiita zvemaflea market, tichiita sei kusvika vana vangu vapedza chikoro, vapedza high school yavo vari kuZimbabwe. Musikana mukuru ndiye akatanga kupedza, anonzi Martha, akauya kunoku angachigara kuWashington DC. Tikatengesa zvinhu zvese zvataive nazvo zvatatasiyirwawo nababa kuti timubhadharire maschool fees kuti auye kuno kuchikoro akwanisewo kuita. Akaita associate degree rake akapedza, akaita bachelors yake akapedza. Chandingangoda kutanga kutaura ndechekuti Mwari vakanditungamirira nekuti vana vangu vakatanga kugona kuchikoro. Handina mwana akambodzokorora, handina mwana akambosupplimenta, vakangobudawo zvakanaka sezvandambotaura kuti zvinhu zvese zvinotaurwa kuna Mwari zvinoudzwa Mwari. Wechipiri ndizvozvo, akapedza high school yake pamazuva weboys high. Vana vakambei vari pamaprivate school but pakashayika baba vavo, ndakavabvisa ndichivaisawo kumamission schools andaikwanisa kubhadhara. Akaitawo form 6 yake akapedzawo, akapasa akabudawo ne 14 points dzake kusvika aendawo kuAmerican Embassy umva anopuwawo student visa umva auya kuno kune chikoro. Wotengesa futi zvinhu zvese. Chandakagona kungosiya imba nekuti ndaizivawo ndomandogona kuzogara nevana vangu. Umva auya kuno umva vatanga kuchisenza vachienda kuchikoro, vachisenza vachienda kuchikoro. Iwewo semubereki uchikurudzirawo,
ikurudziro ipi yamaipa vana panguva iyo manga muri kuwanikwa imi muchiedza kuunganidza kuti vange vari kuno kuAmerica imi muri kumusha kuZimbabwe?
Ikurudziro yandaingopa vana ndaitaurawo semubereki vabereki ndaitaura mashoko akasimba kuti ngatirege kukanganwa zvatakaendera kuAmerica. I know inandisanda mbouya kuno asi ndaingonzwawo nevakavakamboya kuno kuti kune zvinhu zvese. Saka indaitaurira vanhu vangu kuti musatarise zvinhu zvese zviri ikoko, tarisai chinangwa chenyu chamakaendera kuAmerica ende musakanganwe kuti kuno kune vamwe vanomuna venyu nemi mai venyu. Saka mukakanganwa kureva kuti tinenge tatopererwa, hapana umwe anokwanisa kutibatsira. Ndokurudziro yandaingovapawo.
Zvakazofamba sei vana vaapapi pari zvino?
Vana vangu iye zvinoizvi wechitatu akapedza high school yake anga ari paSt Dominic's, akapasa akabudawo ne 13 points dzake, akaendawo kuAmerican Embassy akanopuwa student visa. Anga akubatsirwawo nevava akauya kuno kudhara omba auya kuno. Asi chandakaona chaiita vana ndechekuti taimu yavo yavakauya kuno, pandakazouyawo kuno ndikaongorora zvinhu ndakaona kuti zvinhu zvazvakaoma, hazvazvisiri izi sezvazvaveiye zvino. Nekuti vana vakaseenza mabasa ese. Mukomana wangu mukuru akauya kuno uku aisunga matroli paWalmart nepaHome Depot. Hazvina basa kuti kuri kutonhora kana kuti kuri kupisa, ndo basa rake raaiita. Asi aitokwanisawo kunditumidzira kamari kumusha yekuti ndikwanisawo kubhadharira vamwe vana vari kumusha kusvika vana vaiva wechitatu azouya kuno. Uyu wechina uyu wechina zvazvakaoma. MaAmericans havana kuda kumupa visa. Vakati hatisi kumupa visa because tikangomupa visa kureva kuti wewa uchadzoki. Ndakaenda 7 times kuti ndinopuwa visa but vakaramba. Asi ndoda kungotenda Mwari vari kumusoro kudenga kuti munhu ndiye wamaona anga ari kutaura kuti akagraduata musi weFriday, akagraduata nemasters yake anga achiita MBA.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rosemary Uragu vari kuTexas kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti muve negore dzvarakanaka kune avo vakateerera.
Ndinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemutungamiri wePatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama. Tinokutambirai nemufaro vaMutama.
Ndinotenda zvikuru mukoma Rachel Tondiri nekuti pamukana uyu.
VaMutama, mungaudza vateereri vakateerera panguva ino riri zuva zvakare regore idzva kuti chii chakapa kuti muumbe bato renyu rePatriotic Zimbabweans?
Ndinotenda mukoma reichoto. Tichitarisa mamiriro akaita nezvematongerwo enyika muZimbabwe, ini nevamwe vedu vePatriotic Zimbabweans Party utungamiriri, takaona zvakakosha chaizvo kuti tiwanike tichiyananisa vana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa nevari munyika yeZimbabwe kuti vawanikwa vachikwanisa kubata pamwe chete munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvamba rimwe bato rinowanikwa richifambidza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete nekukwikwidza munyaya dzesarudzo dzezvematongerwo enyika kuti tiwanikwe tichigadzirisa zviri kunetsa munyika yedu munyaya dzeupfumi nemunyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete sezvizvarwa zviri mhiri kwemakungwa nezvizvarwa zviri muZimbabwe.
VaMutama, muri kutizvo muri kuda kushanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika mukuunza ashanduko muZimbabwe. Imi VaMutama mune nhoroondo yezvematongerwo enyika, muri nhengo yeMDC. Chii chakapa kuti mubude mubato ramakabatsira mukuvambwa kwaro?
Zvinoitika munyaya dzezvematongerwo enyika zvangoti zvakangofanana nekukura kunoita munhu. Unosvika pane imwe nguva yekuti nozowanikwa uchikura mukufamba kwako munyaya dzezvematongerwo enyika. oba wati inini ndakuita sei ndakufamba rwendo urwu nenzira iyi. Saka naizvozvo ini ndakaona kuti ndawanikwa ndichikura munyaya dzeizvo matongerwo enyika, nekuti panguva yakareba chaizvo ndaive munhu aishanda ari ndigati behind the scenes munyaya dzezvematongerwo enyika, kudzamara ndazenge ndazokotesta muMDC Alliance maprovincial elections. Asi ndakaona kuti nyaya dzezvematongerwo enyika dzeZimbabwe dzaakuda mamwe maonero nemabatiro mamwe anopa matinhano chakakura kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvichibata pamwe chete nezviri muZimbabwe.
Munga jekese here vamutama kuti izvo muonero wamuri kutaura uyu wanga wasiyana nemaonero eMDC?
Kana ndichiti muonero wangu wanga wasiyana, ndinonge chitaura panyaya dzezvekubatana nevamwe vemamwe mapato nevamwe vari mune mamwe masangano akasiyana-siyana, angave asiri ezvematongerwo enyika. Mapato akangosiyana-siyana, angave machechi, angave ma-non-governmental organizations, zvingave zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, tichiumba Zimbabwe tichiti isusu. Isusu semaZimbabweni tisu tinokwanisa kugadzirisa zviri kutinetsa munyika medu, kwete vekunze kwenyika. Zvikuru sei kana tichigadzirisa zvinhu zviri kutinetsa munyika yedu, kana tinge takundikana tingatotaura neve muSouthern African Development Community, kana vachinge vakundikana toenda kuAfrican Union, kana ichinge yakundikana toenda United Nations.
Muri kutaura nyaya yekubatana vamutama, muri kureva here kuti musuwo wenyu wakavhurika kuti mubatane nemamwe mapato, kusanganisira iro bato ramakanga minaro oro ramakanga muri reMDC mukuona kuti zvo Zimbabwe yasununguka?
Kubatana nemamwe mapato chinhu chakanaka chaizvo, asi kubatana uku kubatana kuti tigadzirise nzira yekuti tisave nemakakatano amunyika. Asi kana pari pakukwikwidza zvinosiyana-siyana ubatanidzwa wacho, nekuti zvinoenderana nekuti yatinoti ideology yaya munopindirana here. Isusu sepatriotic Zimbabwean party, we are a nationalist party, we are a centre-right political party. Saka tinoona vamwe vedu ava vemamwe mapato vari maliberal, saka zvinozoti netsei panyaya dzeideology.
Vamutama, kune vanhu vakawanda vanoti kupinda musarudzo dzemuZimbabwe hakuna zvazvinobatsira, nekuti kunyange ZANU-PF ikakundwa haibvumi kupa masimba kuvanhu vainoti havana kuenda kuhondo. Munozviona sei?
Isusu sepatriotic Zimbabwean political party tinoti isusu sarudzo dzakakosha zvikuru kufambisa nyika yedu mberi munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi, uyezve zvinobatsira kuti tisawanikwa tichipinda mumakakava mamwe anopedzisira asvika kunyaya dzehondo chaidzi. Saka sarudzo dzakanaka, ndo dzakarwirwa one man one vote, saka dzinofanira kuenderera mberi dzichiitwa. Isusu sepatriotic Zimbabwean party tichakwikwidza. Chakakosha ndechekuti kana zvichinge vanhu muchinge makwikwidza zviya izvi, munofanirwa kumiririra vanhu vakusarudzai kurwira kodzero dzenyu dzavanenge vakupai, vakusarudzai kuti muwanikwe kuti muri muparliament kana kuti muri mustate house. Saka zvinoda kurwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevanhu. Kana zvichinge zvaitika chaizvozvo kuti bato racho rinonzi reZANU-PF raurwa richitiridzira kana kuti tichishandisa chisimba chekuti aiwa vakarwa hondo ndivo chete vanotonga, hatisi chokwadi ichocho. Vakarwa hondo vakarwira kuti munyika muve nesarudzo dzinowanikwa dzichisanganisa vana veZimbabwe kubvira nhasi zvichienda mberi zvakatanga muna 1980.
Mashoko enyu kuvateereri vakateerera panguva ino uri musi wegoredzva kudai, vamutama?
Ndinoti kune vateereri vakateerera chirongwa chedu chatopiwa neStudio 7 ndechekuti Zimbabwe inoda kugadziriswa newe neni, kuti tiigadzirise tofanira kuigadzirisa semhuri imwe chete. Zimbabwe ndeyedu tose, hazvina basa kuti uri wekupatriotic Zimbabwean party, uri wekuMDC Alliance, uri wekuZANU-PF, uri wekunational constitutional assembly, uri wekubato ripi neripi zvaro, tese tiri vana veZimbabwe. Isu vana veZimbabwe tisi tinokwanisa kugadzirisa zviri kutinetsa. Ngatigadzirisei zviri kunetsa panyaya dzezvematongerwo enyika, tigadzirise nyaya dzezveupfumi, tikoshese mari yedu yeZimbabwe yatinokwanisa kugadzirisa nendarama yatakapiwa munyika yedu yeZimbabwe. Tienderere mberi takabatana sevana veZimbabwe tichikoshesa flag yedu, national anthem yedu neunhu hwedu kuti tiri vanhu vatema muZimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiri wepatriotic Zimbabweni vaCharles Mutama vachitaura muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvavanoita makore ose, vachiti vanga vachizviitira havo mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti muve negore idzva ra2022 rakanaka kwamuri mose.